Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, chivabvu 24, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauro wosimuka munyika zvitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuboard re-censorship. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko avo vari kupomerwa mhosva yekupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa mugwagwa kwaGutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru uye mapurisa epampanda wana Growth Point. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudomwa kwebhodhi idzva rekupepeta zvinobuda munepfenyuro nemunganonyorwa kana kuti censorship board rinosanganisira mwanasikana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kwakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vaimbi nevanoita zvemitambo vari kushora bhodhi iri vachiti rinovhiringidza mabasa avo. Asi vamwe vanoti bhodhi iri rakakosha munyika sezvo pasingafaniri kuita wada watonga muzinda wenyuchi vanhu vachiita madiro aGeorgina. Sachigaro webhodhi iri ndiva Aeneas Chigwedere. Vamwe varimo vanosanganisira Assistant Commissioner Cherity Charamba, mutauri wemapurisa amai Runyararo Magadzire, Ishe Nyamukoho Samson Katsande, vaRegis Chikore, vaShingai Rukwatandoro, vaChenjerai Daitai, vatungamirai Muganiri uye Father Fidelis Mukonori vechechi yeRoman Catholic. Gurugota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti bhodhi iri richarambidza kubuditsa panevhenyuro nezvivhitivhiti kana mabhuku zvinhu zvavanoti zvinodzikisira hunhu hwevanhu kusanganisira zvepabonde kana mifananidzo yevasina kusimira nhumbi uye zvimwe zvinogona kukonzera kusawirirana munyika. Asi vaimbi vakaita Sir Thomas Mapfumo naLenda Ndichakata vanoti mhanzi yavo inomborambidzwa kuridzwa panepfenyuro kana ichifungidzirwa kuti inoshora hurumende. Bhodhi iri rakabhanawo mamwe mafirimu anoti No Voice, No Choice uye rimwewo rinonzi Democrats in Zimbabwe. Mutemo wakadai wakatanga kushandiswa muna 1967 panguva yeRhodesia uchinzi Censorship and Entertainment Act uye kubva munguva iyi wangovandudzwa zvishoma-shoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe nengo yebhodhi idzva iri, Father Fidelis Mukonori, tikatanga nekuvabvunza kuti vakasarudzwa sei.
Inika vaZulu ndiri theologian. Theologian yangu ndiri ethicist, ndudira neethics. Saka zvinoreva kuti mabasa andinoita ndinotarisa zvinokodzerana patsika, manamatiro, magariro, zvinobatsira vanhu, zvinoraramisa mweya yevanhu, zvinoraramisa utano hwevanhu, ndo zvatinenge tichitarisira.
Asi izvi zviri nyore here, Father Mukonori, tichitarisa kuti pasi panenge parohwa nenyundo apa?
Pasi vaZulu pasi panorohwa nenyundo, asi pasi panogona kurova nyundowo zvekare, nokuti nyundo yakabva pasi, yakacherwa pasi. Naizvozvo nyundo haikwanise kubva yaderera pasi. Naizvozvo kumagadziriro ezvinhu zveupenyu ndezvokuziva kuti mukuru mukuru anga haigare pfunde. Naizvozvo nyundo haikwanise kudiritsa pasi nokuti nyundo yakabva pasi pacho.
Saka pane zuva here kuti mungasanganirini kana kuti muchiri kutaura?
Aiwa, zuva richataurwa chero nguva. Takatowirirana nezuro kuti ndozva tichatanga kuita. Nenguva isipi tichange tichitanga kuita izvozvo. Iyo sondirinoratirikutevera.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwewo kunyanya vaimbi vanosimboti censorship board inovakanganisa zvikuru mabasa avo nekuti dzimbo dzavo dzinenge dzisasaridzwe mudzinepfenyuro nematerevhizheni sezvaingoitwawo nguva yerodhisha. Munoti kudii nemashoko akadai?
Nguva dzakapfuura, nguva yerodhisha yakapfuura tamunguva yeZimbabwe. Zvinotarisirwa muZimbabwe zviri zvinosirwa kutarisirwa maero nenyika yakasununguka. Asi kusununguka kwenyika azvirevi kuti zvinoita kuita kuti mitsika nemitemo zvisatevedzerwe.
Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic, inhengo yeCensorship Board vanga vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana avanoti hapana chakaipa pakudomwa kwaamai Bona Chikore kupinda mubhodhi iri uye vati bhodhi recensorship iri rakakosha zvikuru munyika.
Hatigoni kubvisa bhodhi rakadaro nokuda kwokuti nyika yega yega inofanira kuwana miganhu yekuti ichi chinobvumidzwa ichi hachibvumidzwi. Tingazara mabhuku avanhu vakashama mumastoro nomanewspaper, hazvigoni kuti tigare tisina inonzi morality neculture yedu ichiva. Culture yedu inoita kuti pave nezvekuti kana mumba chaimo pane zvinobvumidzwa kuitwa nezvisingabvumidzwi. Pane zvinogona kuonekwa patv nezvisingaonekwi. Censorship board tinorida kuti ripe miganhu yezvinogona kuitwa nezvisingagoni kuitwa. Hagoni kuva society inomi mazvake mazvake. Tinoshaya unhu tikange mhuka dzomudonga.
Asi vamwe vari kuti kamitemo yakadai inenge yakangotorwa kubva kuRhodesia, hurumende yakuenderera mberi nazvo.
Pane mitemo yakaiswa kuRhodesia yanga yakichengetedza unhu hwavanhu savanhu. Haina kuipa kana yakanaka tinoenda nayo mberi.
Vamwewo ndo vari kuchema-chema kuti hurumende inomboshandisa mitemo yakadai kudzvinyirira vaimbi. Dzimwe nguva tonzwa kuti dzimbo dzakadai dzava mapfumo kana kuti dzava zhakata hadzichabvumidzwe kuridzwa paredhiyo apa, dzichinzi pamwe dziri kushora hurumende.
Kwete, censorship board inongotarisa kuti zviri kuimbwa nezviri kuitwa zvine unhu here kana kuti hazvina unhu. Kana zvisina unhu zvorambidzwa. Hakuna mutemo wakati nziyo dzava zhakata hadzibvumidzwi. Izvezvo vazhakata vakaita number one pamaredhiyo nemakwemanzi yavo yainakidza vanhu vachiivhotera. Vamapfuma vanacho vakarambidzwa. Asiwo kana ukangoimbawo zvokungotukirira mukuru wenyika zvisina tsarukano, censorship board inokuti wakurerutsaka chiremekedzo chatopa mukuru wenyika yedu yeZimbabwe.
Vamwewo ndo vari kuti ko sei amai Bona Chikore mwana wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasarudzwa kupinda mubhodhi irori.
Bona Mugabe ko Bona Chikore muzvarwa kwaMugabe mwana womuZimbabwe ane masters. Soka vaita mwana wapurezidendi hauchapoendi kumabhodhi. Asi kana Donald Trump achishanda nomwana wake kana muState House achapoenda mukwasha wake hakuna anombosimudza kuti zvaitigwei.
Avo vanga vari nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr Thomas Mapfumo vashora zvikuru kudomwa kwaamai Bona Chikore uku vakati hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kudzvinyirirawo vanhu nekuburikidza necensorship board iri kuto vachitotiwo iri kutodarika zvaitwa neRhodesia.
Yezvino izvi inende kutoona kuti panetori nenyaya hombe fanika zvimwe izvi zvinokonsena my own music ndeinenge ichitagetwa. Zvino imhosva kwandiri inini imhosva. Ndiri kuona kuti itori nyaya ichatoenda kumatare nekuti hapana munhu ane bvumo yekuti aite zvavari kuita izvi. Udzvinyiriri wozi music iyoyo ndo basa revamwe vana, ndokudya kwavo, ndokwavanosenza ikoko, ndozvavanoziva kuimba. Muri kutsvaga inini music inokusapotai kuti muziki zvisaburi kuita zvakanaka hazvisiri izvoga muziki yese yese inofanirwa kunge ichiridzwa paredhiyo vanhu vachiita nyika inofanirwa kuva ine freedom yekuti vanhu vanotaurawo zvavanoda haikuna kudzinyirira vanhu iye zvine izvi vakuisa vanabhona vanozivei nezvemusic vano zvakaoma varume
asika ivo veZANU PF vacho vari kuti amai bona Mugabe chikora munhu akadzidza zvekuti haanganzi paitwa zvetsveta apa
zvakaoma izvi ndo nepotism kuyatiri kutaura dai nepotism yatiri kuimba nayo nezvayo everyday maakupanana mabasa just because mwana wapresident maakumupa basa rekuti adzinyirire vanhu munoona zvinofamba here izvo hazvifanirwe kuregerwa zvichidaro kuti zvisvike pazvasvika apa ini ndinova zvangu ndini problem tine ruzhinji rwedu rwevanhu vasati vanyatsoziva kunonzi chinonzi freedom chii vazhinji havazive kuti chinonzi freedom vanofunga kuti freedom kuti munhu mutema akatonga iwe uri munhu mutema ndo freedom haisiriyo freedom hayo kana achitadza achidzinyirira vanhu hazvina nebasa kuganda rake kuti ndiani ari kutonga kana danga ari murungu achiita izvo same thing izvo anofanirwa kutaurwa kuti hazvisiri izvo
muhimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vari parunhare kueugene Oregon muno muamerica Mamwe mapato anopikisa hurumende yeZANU PF anoti haasi kufara nekukanganisa mashandiro emapurisa kunonzi kuri kuitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezi lamupoko avo vanonzi vakafurufusha mapurisa pakamba yeBulawayo Central neZuro vachida kuti dzimwe nhengo dzebato ravo reZANU PF dzakasungwa dziburitswe muusungwa izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muZANU PF kuBulawayo kwakare nemusi wesvondo mutori wedu wenhau Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera
bepa nhau renews day raburitsa mashoko ekuti vamupoko vakasvika pakamba yeBulawayo Central apo pakachengetedzwa nhengo dzebato reZANU PF dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womuBulawayo makare zvinonzi nhengo dzeZANU PF dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kukwidzana necheTeam Lacoste pamujao wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa uye inonzi yakakonzerwa nemakakatano ari muZANU PF panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vasevhi yakasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravamugabe vamupoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yeBulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe zvakaitwa navamupoko izvi zvashorwa neMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lillian Timvias vati zvakaitwa navamupoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka
and nyaya yaVP Mpoko haina kumira zvakanaka nokuti VP Mpoko vakatora oath of office and vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotekwa kumapurisa imhosva saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika vice president wavamugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndo rakanyanyokosha zvikuru munyika ende ndo ravanofanirwa kuti vange vachitevedzera
zvataurwa namai Timvias zvatsinirwa navagift nyandoro vanhu vemutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato renational people's party amai joyce mujuru vanyandoro vati zvakaitwa navamupoko zvinotyora bumbiro remuteme wenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei? Mapurisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa, vakasununguka, uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika muno muzviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru, constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive. Haifanirwe kunge ichiinterfere nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika muno mumutemo hauna kufanana kune vese.
Zvichakadai, amai Tim Vyas vati sebato, MDCT ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva pamwe nekudare reparamende. Aka akazike kutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera, vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare, kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA, avo vakange vasungiswa nekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupoko kana kuZANU-PF kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti chine chekuita nebambu rainge rakateiwa pamunhu iro rakaputika kumaodza nyemba kweSomalia nemusi wechipiri. Vanhu vashanu vakafa kusanganisira nyakuzviputisira bambu uyu. Vanhu gumi nevasere vanonzi vakakuvarawo. Mumashoko abuditswa neIslamic State kuburikidza nesangano rayo renhau rinonzi Amak News Agency, sangano iri rati murwisi waro akange akazvipira kufa nevanhu ava senzira yekuti arumbidzwe. Israel yati yasandura madyidzano ainoita neAmerica panyaya dzekupanana mashoko ekusora zvitevera zvinonzi zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vakaburitsa pachena kuvamiriri veRussia mashoko akachengetedzwa pamusoro pezvavakange vaudzwa neIsrael kutanga kwemwedzi vachivabvu, kunyange hazvo hurumende yemuTel Aviv yakange isina kuvapa mvumo yekuti vape mashoko ekusora aya kune imwe nyika. Zvichitevera kuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadzwa kwevamwe vanodarika makumi mashanu nemusi wemuvhuro kuManchester kuUnited Kingdom muchiitiko cheugandanga, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvave kugara zvakabatirana maoko. Mazuva mashoma apfuura munhu mumwe chete akaurayiwa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara muTimes Square muguta reNew York muAmerica mushure mekunge mumwe murume atyaira motokari yake achitsika vanhu vaizvifambira zvavo. Zviitiko zvakadai zviri kuitikawo munyika dzakasiyana-siyana dziri kugarwawo nezvizvarwa zveZimbabwe. Masangano anopfurikidza mwero akaita seAl-Qaeda, ISIS, Boko Haram ne Al-Shabaab ndimamwe anonzi ari kuita mabasa eugandanga. Vamwewo vanoti zviitiko izvi zvirikonzerwa nekushandiswa kwemadande mutande. Muchikamu chedu chatinotarisa zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kanibiri weStudio 7 abata vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands, kuti tinzwewo maonero avo nezvirikuitika izvi.
Nyaya iripo ndeyekuti maZimbabwe taakweseka. Hanzi ukaenda kuAlaska chaiko unonowana muZimbabwe yenaripo. Kare kare zvazvo zvisingatityisi kunzwa kuti hanzi pane chaitika kunyika yakadai so kana kuti yakadai so. Asi izvi zvinova kutoziva kuti inga blaz vangu vandofarira General Eric Knight vari kuManchester. Kana ndanzwa kuti hanzi pane chaputika ndakutovawo nekakuvhunduka kuti panogona kunge pane andoziya ari panzvimbo ipapo. So zvinotochinja nzira yavanoona nayo kana chinzwa nawo dzakadaro.
Imi muri kunyika ipi?
Ndinogara kunyika yekuNetherlands, vamwe vanoiziva iri Holland, kunobva vana Van Persie. Asi ndogara muguta reAmsterdam. Kana takatarisa zviri kuitika muEurope chaimo mese, pakaita ukandanga kuParis handiti, kukaitika kuBerlin, kukaitika kuBrussels. Saka semunhu anogarawo Amsterdam unobva atofunga kuti tisi tikuteera here. Saka zvakutongotyisawo kubuda mumba uchienda mutrain. Kana kuti kutongoendawo kune mimhanzi kana kunotandana nevamwe nekuti hauchazivi kuti zvimwe ndimwe muchaputidzwa next time. Vano veZimbabwe particularly tinofanira kuchenjera nekuti ndakuona dzimwe nguva chero pasocial media unonzwa mumwe vachitaura kuti hanzi maMoslem adai so akadai so chero muZimbabwe chaimo kusiri kunyika dziri kure. Zvinogadzira kuvengana. Ndofunga varipo makristu vanoita zvinhu zvakashata asi handingazoti makristu ese akashata. Ndozvinoitika nekumaMoslem. Varipo maMoslem vandoziva vari shamwari dzangu vatodyizana zvakanaka. Tichigara tese tichivhunduka kuti chii chakuitika chino ichi. Saka kuti munhu muMoslem kana kuti haasi muMoslem azvirevi kuti atovagandanga.
Matauro onyaya yedande mutande yeInternet ndo imwe nyaya inonyanyotaurwa nevakawanda kuti internet yakukurudzira kana kusimudzira idzo nyaya dzeugandanga idzi. Munoti iwe imi muri nyanzve munyaya dzemabasa iwaya zveumizha.
Ndinoti vanhu vasamanyira kungoti chese chese chaitika choenda paInternet. Ndozvaunoona mazuva ano panoti pakaita accident munhu ari kurwadziwa. Asi vamwe vakabata mafoni varikuda kurekoda kuti nekuti vanoziva kuti zvichaenda paInternet zvonofadza vamwe vanoda kuona zvinhu zvakadaro. Ndozviri kuitika nevanhu ivava vari magandanga. Zvavanoita vanenge vachitoda kuti kutya kunoitika muvanhu kuti zvese zvakaipa zvinoitika nenyaya yemabasa avo zvizivikane nevanhu vakawanda. Saka pakutora zvinhu zvavasangana nazvo izvozvo uchiisa muWhatsApp group uchiendesa paFacebook uri kutoita zvavari kuda vanhu avo. Endi ndokurudzira vanhu kuti funga usati waposta something online.
Mashoko amunga taurirwa vana veZimbabwe vari mudiaspora.
Ndinoti ngatiraramei murudo. Tisati patozosangana nevanhu vanotenda kuda kuchiMoslem kana kuti vanobva kunzvimbo kunonzi kunoitika zvinhu zvakashata zvakadaro. Tovaona sevanhu, tisavaona sezvavakapfeka kana kuti nekuti munhu anobva kunzvimbo yakadai so. Endi terrorism inoi terrorism nenyaya yekuti vanhu vanofunduka. Saka isu ngative nezvivindi. We can only beat fear through love.
Avo vanga vari vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNetherlands, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari pamuzinda wedu weVoice of America muno muWashington DC mavari kushanya. Vamwe vagari vekwaGutu vari kuchema-chema nenyaya yekuti vari kushungurudzwa nekanzuru uye mapurisa epamupandawana Growth Point apo vanenge vachitsvaga kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari pamupandawana Growth Point nemusi wechishanu, vagari vakanyunyuta nemutemo wekanzuru wekuvarambidza kutengesa zvinhu mumigwagwa. Nenyaya yenhamo yapfunya chisero munyika, vanhu vakawanda vari kuramba vachitengesa zvinhu zviri pamutemo zvobva kuti vagari vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Vamwe vagari vanoti mapurisa ezeta rapine kanzuro anorova sungwa uye kuvatorera zvinhu zvavanenge vachitengesa. Pasi pemutemo wemunyika, vanhu vanenge vasungwa havabvumidzwe kurohwa uye vari mumaoko emapurisa. Asi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vasame umawere vanoti vashandi vekanzuru nemapurisa vari kutyora kodzero dzavo.
Mapurisa ari kutibatirira zvokuti tichakwanisika kutombotengesa mugwagwa. Vari kutorova kana vana mai vane vana, vana mai vakazvitakura, hatichakwanisi kutombozova titotengesa sei, torarama sei kudzimbawo kune kuti mari yacho ndiyo mari yatinodawo kutarisira kuti tiwane upenyu, tiwane kurarama. Saka hazvichazi kutomboita.
Amai fungaizi kumva vekuhwiri vanoti mutemo wakaiswa nekanzuru wekutuma mapurisa kuti avarambidze kutengesa zvinhu mumigwagwa uri kuvasiya vasina nzira yekuriritira mhuri dzavo.
Mutemo uyu uri kutigozhera nokuti hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Tinomuka takahodha vomuka achitiudza kuti nhasi hamutengesi, bvisai votorambi zvatotengesa zviya chindovharira mudzimba dzavo dzesiti kanzodzo worira imamo. Mangwana uya votitorera zvemadhora. Saka zviri kutigozhera, hatichagoni kuchengeta mhuri dzedu. Vachitishungurudza hatizi tochengeta ana vedu sei, tokumbira tobetserwawo.
VaInnocent Bekepe vemumusha wekugona vanoti pane kurwa vanhu kanzuru inofanira kungovabhadharisa mutero.
Pane kupikisana pamutemo unoshandiswa nekansuru vanova mabylaws nemutemo unoshandiswa nemapurisa pakuti mupurisa wekansuru anouya wotora mutero kumavendors. Then after a few hours mupurisa unouya wosunga vendor achiti his conduct ari kuita zvinhu zviri illegal zviri kunze kwemutemo. Saka to some extent zvongoreva kungoti chete pane zvakatoshata zvofanira kutogadziriswa ipapo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari vekwagutu reGutu United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura Valoid Mufudze vakashoropodza mapurisa pamwe nekanzuro achiti vari kutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinokoshesa kodzero dzevanhu.
Isu seGutu United Residents and Ratepayers Association tiri kuramba kugamuchira mutemo unonzi Gutu Vendors and Hookers License. Tiri kumuramba nenyaya yekuti kanzuro yeGutu haisati yagara pasi nevanotengesa mugwagwa kuti vatsanangure vape maonero avo maererano nemutemo iwoyoyo. Tine dambudziko rekuti kanzuro yedu yeGutu haizvipi mukana, haizvipi nguva yekuti gare pasi nevagari kuti inzwewo zvichemo zvavo. Vanongomanyira mberi kunoda kunopasisa mutemo vasati vanzwa kuti ivo vagari vachaafikitwa nemutemo wevanoti kudini. Saka isusu patiri pari zvino ndepokuti tanyora tsamba kukanzuro tichivazivisa kuti vashandi vanotengesa mugwagwa vanoda kuwanawo mukana, vada kuwanawo nguva yekuti vapewo maonero avo maererano nemashandiro avanoita nemabatirwo avanoitwa nekanzuro.
Mutungamiriri wekanzuro yekwagutu vaAlexander Mutembwa vakaramba kutaura neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa nevagari. Apowo mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charit Mazula vati mubvunzo yese iswe kuHarare kuvakuru vavo vari kupolice general headquarters, asi hatina kuzokwanisa kutaura nevakuru vemapurisa ava. Mwedzi wapfuura mapurisa ekwaGutu akashoropodzwa munyika pamwe nepasi rose, apo pakabuda mifananidzo yaamai Ana Musaka Goto vakasungirirwa necheni kwemaawa manomwe kwachinyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akashora mapurisa achiti ari kutyora kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Kandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo enhabvu yatambwa nhasi. Chikwata cheCapes United chakunda chikwata cheUSM Auja chekuAlgeria 2-1 mumutambo weCAF Champions League watambirwa muHarare nhasi. Kune mumwe mutambo watambwa nhasi weCastle Premier Soccer League, Black Rhinos yakundwa neHowmain 2-1. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurukidza mwero sezvakaitika kuManchester, kuBritain nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauro wosimuka munyika zvichitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuva nhengo yecensorship board. mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko avo vanonzi vari kupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwagutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru yavo uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo ba sungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo.
Kumangalisa ukuthi ngama-elections a-next year after ubona bomunye abantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awungu-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu ngizazela ngaphi ngena ngaphi kuyamangalisa.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe uBona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ukwethulwa kwemibiko ngenhlonipho e-censorship board kudala inkulumo. Kwezemidlalo, iqembu leCapes United linqobe ele-USM Alger emdlalweni walo wesibili osivaya sika-Group B kumncintiswano we-CAF Champions League odlalelwe e-National Sports Stadium. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziphakathi kokuqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo ngendlela engathuthukisa abalimi bemaphandleni kulandelwa indlela zokulima zakulezi nsuku. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano ngena zincitshi labalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kujejalo ezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skosana uthi lo mhlangano uqakatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, kule mashona, kule boran. So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la i-African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lo lwazi lwakulezi nsuku emisebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani le ndawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imhlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Udubo nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathule inkomo ufuna i-Brahman, but i-Brahman kayenzelwanga ufuya endaweni ezingelazulu.
kumele ibe lamadlelo le.
Abalimi kulomhlangano bakhuthaze ukudinga ulwazi olugoqelalo kusebenzisa uphawu lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana leyo hlobo lwamathathu lensimbi zamachip. Umnumzana Shadrack Ncube osebenzele eMatopos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Usiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. Singathembi kuma-commercial farmers. Ukuthi ama-farmer bazithenge kuma-commercial farms, hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathi eziningi. Abantu laba bathengisa iinkomo zabo ngama-$3,000 inkunzi. La mathokazi esikhathini vela idlula $1,000.
Uzulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe, ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana leGrasslands Research Station, eMakohole Research Institute, leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcijila abalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olweCommand Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokuhlelwa ngobunono lenhlonipho kwembiko ethulwa ngendlela ezichiyeneyo. Esincership board sokudale inkulumo. Amanye amalunga abalisa uskomichi wamapolisa usenior assistant commissioner Charity Charamba, uNkosikazi Runyararo Magazire, uChief Nyamukoho Samson Katsande, uMnumzana Regis Chikore, uMnumzana Shingai Rukwata Ndoro, uMnumzana Chenjerai Daitai, uMnumzana Tungamirai Muganiri, loMfundisi weRoma uFather Fidelis Mukonori. Amanye abanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu bathi ukukhethwa kukabona kuzabangela ukuthi abantu bengakhululeki ukusebenzisa ubulembu be-internet kunkundla ezifana le-Facebook le-WhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ncwethi kwezokwethula kwembiko lebulenjini uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi abantu bezano ikakhulu bona laba o-Ignatius Tombo bazincengela kupresident Mugabe loGrace ukuthi bethathe izihlobo zikamgabe ifemi likamgabe beyifake kugovernment. Kuyathengisela njalo ukuthi akumangalisi ukuthi ngama-elections anext year, after ama-elections anext year, kumbe xa kule opportunity yokukhetha i-cabinet ize kuthiwa ubona kumbe omunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awungu-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu zazela ngaphi, ungena ngaphi, kuyamangalisa. But mhlawumbe futhi bazama ukuthi ebe esensa ukuthi abantu bengakhulumi ngemuli yakuqala le-first family. Mhlawumbe ngoweza besithi lokhu asikufuni, lokhu asikuthandi. But ngezikhathi ze-digital technology lezi ngibona ngani aseze yenze omunye emehluko omangalisayo.
Siyabona ukubana indaba ze-censorship board zithinta kakhulu. Ubona ungani nxa esekhona yena ubona kuzahamba njani lapha?
Kuba lobunzima kakhulu ukuthi belandelele ukuthi ngubani otheni ngapi isikhathi bani bese kuswa kibo mhlawumbe kuba lunga ukuthi amapolisa ayasezivophela abantu sebehamba ekhoti sebesiya testify ukuthi lokho is against censorship and censorship act into ezinjalo njalo kwesikhathi kulama ama plays bona laba abenze ezemidlalo zimbe zezenza amafilimu okuyamele ukuthi ungakatshengisa amafilimu akho ebantwini uqala uyihambise kwe-censorship act beyikhanyela lapho so mina ngombono wami ngibona ngani kufakana nje ezikhundleni ukuthi befunda la ukuthi ugovernment uhamba njani ethola imali nalapha nalapha but angimboni esiba effective okumangalisayo ngoba these days i-technology inika abantu ilungelo elikhulu kakhulu ukuthi benze libhale lokhu abakufunayo besebenzisa ezekulenjini lezi so i-efficiency yakhe izabalulithwana kakhulu but kuye ku-strategic ngoba bayami-introducer lapha ugovernment ukuthi ungase appointa kwezindawo abantu bebekwazi ukuthi hayi sowakwaba ku-censorship board sowakwababhalaye isikhathi sokuthi xasa ukufunda ukuthi kusetshenzwa njani kuhulumente.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukuqala ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Izeki yayikhangelele ukuqala uhlelo lolu ngomabasa kodwa lalamhla lokhu alukaqali lolu hlelo ngoba izeki kayikatsho lokuthi yiphi inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yokubhalisa uZulu eyama-biometric voter registration kits. Sixoxe lomqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Silohlupho njengelizwe leZimbabwe ngoba sibuswa ngabantu abalobunke, abantu abalomomubi, abantu abangazweli abantu, njalo abantu abangamaqili, abaphila ngobuqili, abangakwanisi ukuthi izinto ziyake zenziwe ngendlela eqondileyo. So kusobala ke ngokunjalo ukuthi ke kukhona okuphekwayo lapha ngoba angiboni ukuthi kungathatha isikhathi u-adjudicator ngoku-azeluetha amakhampani emabili kuphela. Into encane leyo. Okwenzakalayo ke ukuthi balokhu besakhangelisisa sizacabangela phela ungabona abantu besenza into ebuzwa umbuzo emnene ngabantu abantu babe sebecabangela ukuthi benzani. So thina ke sibona ukuthi sicabangela ukuthi kuthi bayakhangela ukuthi ke kuganga bani abangakwenza kulawo ama computers okufanele asetshenziswe ku PVR ngoba nxa kungenjalo kangiboni ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi ke kubalulwe ukuthi khona hayi yiphi ikhampani ewinileyo. Okwesibili ke ungakhohlwa ukuthi ke uhlupho olukhona ezanini akusakhangelwanga ukuthi abantu beZimbabwe bathi bafisani kodwa ke sebekhangela ukuthi bangalungisa njani ukulwa kwabo lokho abakwenzayo okutshengisa ukuthi hayi ukulwa ke iqiniso elikhona abatshele abantu ukuthi hayi be ithambo selisele lilinye lapha izinja sezibanga ithambo umkhono misufile imali kayisekho emabhenki pho bazatshontshani njengoba kade bevele bethembe ukutshontsha.
Njengebandla kalikaze lizama ukudingisisa yini kubo abezeki ukuthi sebengaphi ngalolu hlelo?
Ungaze udingisise angiboni ukuthi ungaphiwa ubuqotho obuqondileyo ukuthi kanti kuhamba njani kwenzakalani ngoba phela kuyafana lokuthi uyebuza isela ukuthi kona otshontshileyo mbani. Angiboni ukuthi ke kulula ukuthi isela likutshele ukuthi otshontshileyo yini yikho kuthiwa lisela. So kuyafana kaba sikhuluma labantu abangaqondanga izeki livele ikhona yakade beyisebenzisa ukuthi yebe ama-election. So esikukhangeleyo ukuthi hayi besilesithemba ke ukuthi ke nxa kubuya lolu hlelo lo-DVR kuzaba nganeno kodwa ke sokuzaphanga kusethusa ukuthi kathi sokubangelwa kuyini ukuthi ke lolu hlelo lungaze lwaphela ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. uhlelo lwe Diaspora Forum lamhlanje sixoxa ngabehlelwa zingozi ezehlukeneyo lapho besemazweni ezifana labadubukelwe libhomba ebelidiwe emzimbeni welunga le ISIS eManchester kwele Bilitane. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Udlakela oluvame ukuqhamuka kwele South Africa olokucwasana ngobuzwe lubikwa lubangwa ngezombusazwe ngoba abantu nxa betshengisela baqondisa ulaka lwabo ebantwini bokuza kulokuthi baluqondise kuhulumende ngoba kunguye ongadali umumo wokuthi bathuthuke bathole imisebenzi lokusebenza okudingeka empilweni. Ele Israeli lithi seliguqule indlela elabelana ngayo ulwazi oluphathelane lezomvikela lele Melika ngemva kokuba umongameli Donald Trump ekhulumele eceleni lapho abelane ulwazi labe Russia ngenyanga edluleyo. Kungxoxo ephathelane lezemfundo ebiqondiswa ngabomsakazo weVoice of America kumaviki ambalwa edluleyo ekolishini leGeorge Washington University igxile kwabadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda eMelika. Ingcwethi ebezikhona ziphe amacebo athile lokuveza inhlupho abangabhekana lazo. UMike Wobe weStudio 7 usedulela lolu daba.
Okunye kokuphume kulingxoxo kugoqela amacebo okuthola imali yokubhadalela indleko yokufunda eMelika lokukubeka mgceke ukuthi abafundi bazabhekana lobunzima obuthile njengabantu abayabe besuke emakhaya abo okule mikhuba lempilo ehlukene le eMelika bangacabangi ukuthi kuzaba butshelezi isikhathi sonke kodwa kumele baqinisele bekhangele abakuzokuthola emaphethweni ezifundo zabo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu usanda ukugqiba izifundo zakhe eziphathelane lezamabhizimusi ecollegeini le George Washington State University khonapha eMelika uyajabula ngethuba alitholeleyo empilweni lokuzafunda kuleli lizwe. Umbuzo osemlonweni wabaningi ile ndaba yokuthi kulomahluko na phakathi kokufunda kweMelika lokufunda eZimbabwe. UMampofu uchasisa ngalo mehluko okhona.
Nxa ufika lapha ngakuya ningumuntu ozostarta e-psychology kodwa ngaphakathi ngatshintsha ngaya ku-sociology ngatshintsha ngaya ku-business lapho sengikhona khathesi something that ekhaya asikwanisi ukuyenza kodwa lakho ukufunda lapha kungivulele iminyango eminingi.
UMampofu uphinde waphatha udaba lomahluko okhona phakathi kwamasiko abantu beZimbabwe labeMelika.
Ukuza vele kuthiyane indlela esiyenza ngayo thina ekhaya indlela abayenza ngayo bona lapha.
Unkosazana Tanya Nyathi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe esisanda ukugqiba izifundo eziphathelane lezokuba yintatheli izindaba ecollegeini le-University of Columbia khonapha eMelika, laye uvumelana lombono kaMampofu ikakhulu kwezamasiko ethi ngempela atshene kakhulu.
Indlela i-America efakwe ngayo ebantwini ma abantu bekhangele ukuba bephandle kwelizwe besemakhaya ngale Afrika. Ma ukhangele ucabanga ukuthi i-America yindawo enjani, uya kulo mcabango wakho lendlela yakho oyibona ngathi. Ungathi ufika lapha vele into zitshiyene kakhulu.
UManyathi uphinde wachasisa ngokuqakatheka kokukhetha kahle ikholeji lapho umuntu afisa ukuyafunda khona.
Abantu kumele bekwazi ukukhetha ikholeji abangafunda kulo futhi njalo bebelazi ukuthi ikholeji lakhona lime kanjani. Mina nginje ngaqala ukufuna ukubuya e-Columbia University ngiveleni leminyaka engu-16. Ngase ngiyibone le university yakhona inkulu njalo. Ngase ngitsheliwe kaningi ukuba hayi kulama university la othiwa ngama-Ivy League schools angu-7. Harvard, i-Columbia University, i-Yale University, i-Cornell, i-Stanford, London. ona la ama colleges amakhulu kakhulu wakuthiwa ukufunda vele ingcwethi njalo ukufunda abantu abahlakaniphile kakhulu njalo abathathi nje enimuntu ongafuna ukufunda.
Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela izifundo ngolunye udaba oluthwalise abantu nzima kakhulu kwele Melika. Nxa sokungumuntu odabuka kwelinye ilizwe, khona kuba nzima okuphethwe kabili ngoba abadabuka kwamanye amazwe bahlawuliswa edlula izizalwane zeMelika. Kodwa uManyathi uchasa ngendlela isizalwane seZimbabwe singathola ngaso usizo lolu njalo singaludingaphi.
Scholarships akho na America, especially ezikolweni lezi ezikhezukade ngizicamba izikole lezi izikole ezilemali ngoba ngama-private universities. Kumele sibe kwazi ukuthi abantu abathumeza abantwana babo kwizikole lezi ngabantu abalemali eningi kakhulu, bona labo o-Warren Buffett yibo abathumezela abantwana babo ukuthi bengene ezikolweni lezi njalo bayafaka imali eningi kakhulu. Izikole lezi ziyabe zisephezu kwemali. Thina okumele sibe sikuyena ukuba si-apply-e kuqala ezikolweni lezi, singa-apply-a noma bethe bona ama-scholarship kabaningi in full, kona kuzomele uqale ukufuqa. Nxa ule passion njalo ule persistence, ungumuntu ovele ole drive yokuphusha izinto zakho, uyabafonela ubatshele ukuba wena hayi ungumuntu onjani, njalo ubabhalela incwadi ubatshele ukuba wena kuyini ulaphile.
Bonke bobabili bayavumela labaningi abadabuka kwamanye amazwe asabethole usizo lwemali zemfundo zokuhlawulela izifundo kweMelika. Besithi akukho lula, kodwa umuntu angasebenzisa nzima njalo ngendlela eqondile ungaphakamisa amathuba akho okuthola usizo lolu ngama-scholarship lama-grants aphiwa ngabezigaba abakizo lenhlanganiso ezimeleyo lamankampani amakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje sethekelelwe kuma-studios ethu ngumnumzana Sean Macheza odabuka eZimbabwe kodwa osehlala kwele Netherlands. Ngiyakwamukela kuhlelo Macheza.
Enyabonga Ntoni.
Ye, kusitshele uhlala kwele Netherlands wenzani kahle kahle?
Ngenza ngezokwethula kwembiko. I think that's the simplest way. Ngisebenza as a media consultant ne company yami Macheza Consulting engivule ngokugcina umnyaka odlulileyo, kodwa isikhathi side bengisebenza Radio Netherlands.
Kuyini kahle kahle wenza nxa ukhuluma ngezokwethulwa kwembiko lapha? Wenze sikwenzayo khonapha ngoba sethula imbiko lapha, sethula izindaba, wena uhambisa njani?
Mina engikwenzayo ikufundisa abantu abayenza ngezokwethulwa kwembiko. So makule organization, ingaba yi-NGO, ingaba yi-public broadcaster njenge-VOA, ingaba yi-government department, mina engikwenzayo ukubuya ngibenzele i-training, sembafundisa ukuthi imbiko yethulwa njani.
Aha, zikhona inhlanganiso zeZimbabwe oke wasebenza lazo?
Ya, ziningi kakhulu. Ngike ngasebenza le development plan, development trust e Plumtree la uvela khona.
Yebo.
Sasebenza labo on having a radio program, le community outreach ukuthi basebenze njani lomphakathi. Very soon ngizabenzisebenza le labanye abase amanye ama organization media center ARR.
Inhlanganiso lezi izikwamukela njani ikakhulu ukusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku kumbe ukwethulwa kwembiko ngendlela yakulezi nsuku?
Yakunzima kakhulu, ikakhulu uma abantu besafundela besaqalisa ukusebenzisa i-technology le entsha. So umsebenzi wami uhlanganisa konke ukufundisa i-technology lofundisa ukuthi isetshenziswa njani. And it's always a difficult thing, but siyasebenza.
Indaba ye fake news ungakhuluma ngayo nje ngamafitshane khonapho, indaba oyakuyiphathelawo le nhlanganiso bafundisa ukuthi hayi indaba ezinje elingazibona kaso ndaba zeqiniso, ngoba kulezi nsuku yiloba ngubani uyenelisa ukwethula imbiko akucabanga ebhale sokuzinyozi kanti ngamanga.
Ya, kulezi nsuku wonke umuntu le ophethe iSamsung yakhe, ifoni yakhe, usengenza ividiyo ayifake online athi liqiniso. And uqakathekile njengabantu abalalela imbiko abasithola beku-social media ukuthi abantu babekwazi ukukhangelisisa ngelihle
elicijileyo,
elibukhali, awuzake. ukuthi babone sibuthi into le into yenzakeleyo ngeqiniso yini kumbe into nje omunye umuntu asikhulumele nje wafake ku internet.
Mhm. So lesikhathi esinganani uhlale Netherlands?
Seneminyaka 8 is in Netherlands.
8 years kade side ukhale lokubuyela nini ekhaya?
Ekhaya siyabuyela. Kumele siye kwakhilizwe lethu. Okwakhathesi mina ngizibona njengomakaniko osadinga izipanela. Sisazidinga, sizidinge, sizidinge, nxa sezenele. Uzasibona sesikhona lathi eZimbabwe khona.
Hayi, kuyabongeka amachaza ekhaya kusekhaya mpela. Sizabuyela sonke. Siyabonga ukusethekelela.
Ngiyabonga ntombi.
Aha, loge. Komnumzana Sean Macheza, isizalwane seZimbabwe. Uchaha wemberengwa ohlala ke okwamanje kwele Netherlands. Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 17 ngonkwenkwezi omele umsekeli kanobhala weMelika obona ngamazwe aduzane lePumalanga uStuart Jones uthe eleMelika lifuna ilizwe leIran linanze ilungelo loluntu. Uthe okuvezwe luphenyo olusanda kwenziwa ilidala leCongress kutshengisa ukuthi eleIran lokhu livame ukwephula ilungelo likaZulu. Uthe ezinye izijeziso zifakelwe iTehran Prisons Organizations lomkhokeli wayo umnumzana Sohrab Suleiman ngenxa yokuqhubekela phambili besephula ilungelo loluntu. Ilizwe leMelika lithi abantu emhlabeni wonke jikelele kumele bachodoze lokhu okwenziwa lilizwe leIran. UJones uthe akukhethile ukuthi ilizwe leli lephula njani ilungelo likaZulu. Uthe abantu bayavalelwa entilongweni bengagwetshwanga, abanye njalo bayachaywa bengonanga lutho, kube khona abanye abasakhulayo abathwaliswe nzima iziphathamandla zikahulumende. Uthe ilizwe leli selenze lokhu okwesikhathi eside kakhulu, ngakho kumele liwekele ukwephula ilungelo likaZulu. Uphinde njalo wathi ilizwe leMelika likhathazekile ngohlelo lweIran lokwenza izikhali ezisebenzisa inhlamvu zenuclear. Uthe ilizwe leli lephula iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba eze-United Nations Security Council Resolution 2231. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali lokunye okuchiyeneyo ole-Treasury Department's Office of Foreign Assets Control lusanda kufakela izijeziso zenoto ezinye njalo iziphathamandla zakwele-Iran eziqhuba uhlelo lokulungisa izikhali zenuclear.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje.
Iqembu leCapes United linqobele USM Alger 2-1 emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes lilemiklomelo emithathu njengoba emdlalweni walo wakuqala lapho maliphethe izandla ngemva kokunqotshwa nge2-0 ngelezamalekhe laseGibhithe emdlalweni odlalelwe khonale kweleGibhithe ensukwini ezedluleyo. Ohlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRonald Chitiyo, yena olitshayele kabili emambuleni. Bekule midlalo emibili esigaba seCastellanca Premier Soccer League edlalwe namhla emini, njalo le ngegoqela obesenkundleni yeLuveve lapho iqembu leHawmine elinqobe khona iqembu leBlack Rhinos nge2-1. Abahlohlele iqembu leHawmine nguToto Banda kanye loKuda Musharu, kuthi iqembu leBlack Rhinos lihlohlelwe nguLord Chiwunga. Iqembu leHawmine lithe ngokunqoba kwalo lokhu lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yabalitshumi lesikhombisa. Umdlalo wesibili we-PSL obukhona namhla ngodlalwe phakathi kweqembu leBulawayo City leLewange, wona obusenkundleni eBarber Fields, njalo ophele iqembu leCity linqobe leLewange nge1-0. Ohlohlele iqembu leBulawayo City uKelvin Matsongwe, njalo leli qembu selilemiklomelo elitshumi lane. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders lizadibana lele Chicken Inn, kuthi iqembu leYada lizanqikelana lele Triangle ngaseMorris Depot. IHarare City izemukela iqembu leDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Chapungu ngaseNyamunga. Iqembu leJapane Mind lizajana lele Bantu Rovers ngaseMaclass. iqembu lecholocho lizemukela ilengezi platinum ngasedulivazimu ikanti umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu lecapes united lele-fc platinum udluliselwe phambili ngoba abafana bemakepekepe bephatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-afrika ngiyimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi. Ukukhethwa kwendodakazi kaMongameli Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokwethulwa kwembiko ngenhlonipho e-Censorship Board sokudale inkulumo. Ayike kwanelo kwalamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau muri